Motambi uyu apedza mitambo ya nhasi ari pachinhanho chemakumi mashanu nembiri pavatambi makumi matanhatu avo vapinda munhandare nhasi mangwanani. Vincent atadza kutamba sezvaanozivikanwa achiita ndokupedza makomba anhasi aine mapoinzi maviri pamusoro peanotarisirwa 2/73. Vincent akaenzana pamapoinzi 2/73 naNikolai Hogard wekuDenmark, Rafael Campos wekuPuerto Rico, Gabrizio Zanotti wekuParaguay naMaximilian Nipa wekuGermany. Vincent ari pamapoinzi 10 pasi paSepp Straka wekuAustria uyo ari kutungamira gungano revatambi iri. Straka ari kuteverwa naJayz Jain Watanot wekuThailand uyo ari pa7/64 naThomas Peters wekuBelgium uyo ari pa6/65. Mutambi wegorofu uyo aimbove munyori weZimbabwe Golf vaWellington Chando vanoti Vincent ane basa guru rekuedza kuvhara musiyano uripo pakati pake nevari kutungamira.
Nekuti inonzi plus 2 yaita nhasi ngokuti vamwe wacho vari kumusoro uku une minus 8 kuzoita minus 7 kuzoita minus 6 mairi minus 5 nema minus 4 pane mutambo.
Asi murongi wemitambo vatendai zvakata vanoti vari kuona Vincent achitamba zvinodadisa kubva munharaunda yechipiri mangwana nekuti anenge adzikama hana yake.
Ndinoona pachikamu chechipiri achikwanisa kuzotitorera menduru nekuti adzikama yanga iri womapu saka apa aakunyatsoona matambirwo anoitwa bhora.
Mumutambo wegorofu anopedza makomba aine mapoinzi mashoma ndiye anotora utungamiri kana mukombe. Vatando vane chivimbo kuti Vincent achasimuka kubva paapinda nhasi.
Mutambo hausati wapera asi tikuramba tichimutsigira Scott munhu watoimba naye nekuti hatingashayiwo kana medal kubva kwaari inogona kunge kana yesilva. Scott tinomutemba chikuru.
Vincent nevamwe vake vari kudzoka munhandare zvekare mangwana mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.